no wala kugara kwe nomination kuti mangwana chiri chitsidzo chiri mumutemo wesarudzo zvinova zvatingati chisungu zviri mubumbiro remutemo wenyika nemutemo wesarudzo yatingati electoral act saka zviri kuratidza kuteedzerwa kwegwara remitemo yesarudzo kana tichitarisa nyaya yenomination court saka zvinhu zviri pamutemo zvatinenge zvichitotarisirawo kuti zvinge zvichiitwa neelectoral commission yedu
zvii zvinotarisirwa kuitwa iko kudare renomination court
chinotarisirwa kuti chinge chichiitwa kudare renomination court ndechekuti vashandi veelectoral commission vachagara vachitambira mapepa kana kuti maapplications vari kukwikwida kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzichange dzichiitwa musi wa 26 March kana kuti vari kuda kukwikwidza kusarudzo dzemacancellors dzichange dzichiitwa zvekare musi mumwe chetewo musi wa 26 March saka vachange vachitarisa mapepa achauya nevari kukwikwidza vari da kukwikwidza musarudzo vachimirira mapato vezvematongerwo akasiyana kana vachingati maindependent candidates vaya vanenge vakazvimirira vega saka vange vachitarisirwa kuti vange vachiva nemapepa avo ane vanhu vanovatsigira vekumaprovhinsi kwavari kubva kana kumaconstituency kwavari kubva anenge paine mapepa avo anoratidza kuti ndiani zvinotaura izvo zvitupa zvavo mapassport size photos mabirth certificates avo nemadocuments avo anoratidza kuti munhu uyu haana dzimwe mhosva dzaakambopara zvichizosanganisira izvo nemari inotarisirwa nenomination court yatingati nomination fee yavanotarisirwa kuti vange vachibhadhara uye chimwe chavanozenge vachitarisa kunomination court ndechekuti hapana here mapato ezvematongerwo enyika kana kuti vari kukwikwidza mune zvesarudzo idzodzo dziri kuuya vachange vachishandisa mazita angangodaro akafanana kana atingati masimbo kana kuti zvitarisiro zvitariswa zvacho zvinenge zvakafanana saka izvozvo ndozvezvimwe zvezvimwe zvinhu zvinenge zvichitariswa kunomination court
tinoona vamwe vabobo spoonu vachimborambirwa kutambirirwa mapepa avo panguva iyoyi yenomination court izvii zvinenge zvaitika
kazhinji kacho patinotumira vanenge vachiongorora sezvataita papa kuti tine vatatumira kuti vange vachiongorora nomination court mangwana tinoona kuti chekutanga kazhinji kacho chinoita kuti vanhu varambirwe ndechekuti dzimwe nguva munhu mapepa ake anenge asina kukwana anogona kuuya nezvimwe zvese kurengedza kuuya nebirth certificate rinenge richitarisirwa ouya nezvimwe zvese oshaya passport size photo inoratidza mufananidzo wake kana kuti anogona kuuya pane vanhu vanotarisirwa kuti kana uchida kupinda kudare reparamende unotarisirwa kuti ungosiya nevanhu unoona mumwe anogona kuuya nevanhu vakashota anogona kuuya nemapepa anenge asina masignature akangonyorwa mazita evanhu asi asina masignature yevanhu ivavo saka izvozvo ndozvimwe zvinoita kuti vange vachirambirwa kana kuti tsamba inofanira kunge yakabva kubato rake rezvematongerwo enyika inenge isina kusainwa nemunhu akanzi nebato iroro ndiye anosaina tsamba iyoyo saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti nomination court inogona kuramba mapepa akafanana neiwayo kuzoita vamwe vanozongonyukawo kuzungumuka musi wacho neva kuti ndakuda kunoisa mapepa angu kuti ndizomira saka nekuda kwaizvozvo vanogona kuzouya nguva ichinge yapera kana vachinge vasvika nguva yapera zvekare vanogona kusvika dare renomination court ravhara kana richinge ravharawo havangavhuriri munhu anenge anonoka kuisa mapepa ake sandozvezvimwe zvinhu zvatinoona zvinokonzeresa matambudziko azhinji kazhinji kana paine nomination court iri kugara mumapuri dzakasiyana siyana
pane vamwe vanoti zuva rimwe chete inguva duku kwazvo kuti dare ringe richigara richipedza nyaya dzese dzo dzinenge dzichitarisirwa pazuva iroro munoti nenguva yezuva rimwe chete rinogara nomination court
isusu tichitarisa nyaya dzatingati kuvandudza mitemo yesarudzo maelectoral reform zvatiri kuproposawo ndezvekuti zveshuwa zuva rimwe chete rinogona kuve dambudziko kunyanya kana munhu akazviona kuti mapepa ake haana kuzofamba zvakanaka asi tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika nekuti nomination court inenge yakavhura kwemazuva akati wandei kumashure uku mangwana izuva rekuzongotarisa mapepa ese nekuzongoanaunza asi pane mazuva ese aranga rakavhuraya vanhu vanga vasingatore mukana iwoyo rinova dambudziko guru kwatiri kuti vanhu havasi kushandisa mukana wavakapirwa wemazuva ese ekunge vachisabhita mapepa avo havasi kusabhita vanozongomirira zuva ramangwana ndopanotozouya dambudziko asi isusu hatina dambudziko nekuti mazuva aya havandudzwe kana tichinge takukwanisa kuzowana kuti mazuva aya akazenge awedzerwa hapana wewe zvimwe zvingazoresa kana zvingazotanga kunyuka achazove matambudziko atine zvekuti abuda kunge chitasana nezvavo nekuti mazuva aya akazowanisa zvikare rangarire kuti hapana vanhu vachizvinga vachikwanisa kuzvinge vachionawo vachipa uchapfupu wekuti zvinhu zvakazvifamba sei kumazuva anenge awanda kudaro nekuti zvinenge zvichizodawo mari kana zvinenge zvichizodawo kuti pange paine vanhu vanenge varipo vachizoonawo kuti zvishuwo mafambisirwo ebasa ndikwayo zvino mazuva aya akachizenge awanisa pano kuna kuchatambudziko rekuti vanhu vazenge vachiona basa rinenge richiitwa nemaofisa zenomination court.